A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, October the 7th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we are looking at preparations for next year's general elections and what political parties are doing ahead of the 2023 harmonized elections. Nasi muchirongwa tiri kutarisa gadziriro dzesarudzo dzichaitwa gore rinouya apo vanhu vachapiwa mukana wekusarudza mutungamiri wenyika wavanoda nhengo dzeparamende nemakanzura pamwe nesarudzo dzameya. Today, the ruling ZANU-PF party amended its Central Committee elections candidate list to accommodate some members who had been disqualified and those who did not meet the criteria, like Finance Minister Ntuli Ncube, Industry Minister Sekai Nzenza, and former Cabinet Minister Obadiah Moyo. Yesterday, the party's president, Emmerson Mnangagwa, told the Politburo meeting that the vote buying will not be tolerated. Let's hear more from a report by Studio 7's Godwin Mangujga on what took place in Harare today.
Zimbabwe, ita musangano wakatora mazuva maviri uchitora mahours anofuka anotopfuura 7 to 8 hours tichitarisirana nenyaya ye Congress va president vacho vemusangano vachisenza kubvira rungwana ngwana kusvika ridoke kusvika pakati peusiku kuti nyaya dze Congress dzinyatsofamba mushe kuti nyaya dze elections anyatsofamba mushe. Nezuro takagara pasi tichienda nemazita akabva kuma PCC uko kunonzi kumusangano yekuma province kunosarudzwa nengo dze Central Committee. Ndinoda kuudzai kuti takafara zvacho sekuti pfungwa dzema provincial maonera vakaita paruzhinji ndo zvakateedzerwa nesangano guru Politburo rinomirira Congress ne Central Committee kana kuchike kusina Congress. Saka musangano wakafamba zvakanaka. Tine kariro yekuti nhasi komisa wedu ari kupedza kuendesa mazita nemaballot box nemaballots kuma provinces akasiyana siyana. Zvekare maelections edu achafamba zvakanaka. Vakuru vemusangano vanobva kune dzimwe maprovinsi vatanga kutumirwa kuti vaende ikoko kunoona kuti zvinhu zvese zvafamba nemazvo. Musangano wedu hausi wemhirizhonga, musangano wedu ndewekuwirirana, musangano wedu ndewedhemokrasi yatakarwira muhondo. Ndo zvichaitika pamaelections amangwana. Hatisi kuboo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti maelections afambe zvakanaka. Congress yedu ine timu yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vomuZimbabwe vapunduke, zvekare pasina anosiyiwa, zvekare pasina nzvimbo inosiyiwa. Ndo timu, ndo donzo riri kuburiswa, chinangwa chiri kuburiswa paCongress yedu yatiri kuita iri kuuya mumasvondo ari kuteera. Iri dare reCentral Committee riri kusarudzwa ndo rekupedzesera pane madare akanodiwa akasiyana-siyana kubvira kuyouth, women nekumain. Zvino taane Veterans League, nao taane leadership yeCentral Committee inobva kumawings eseiwaya kune mapato ese andataura yemusangano. Saka takabatana zvachose kuti tione kuti Congress yafamba zvakanaka.
That there was Studio 7 reporter Godwin Mangujga speaking to ZANU-PF spokesperson Chris Muchangwa. Meanwhile, the caretaker leader of the opposition Citizens Coalition for Change, Nelson Chamisa, is calling for electoral reforms and peace ahead of the elections next year.
As in Zumba Maramba Fungwe, just a couple of weeks ago, the stories, gory stories I got, the narrations of citizens in Uzumba, you would not imagine that we are in a free Zimbabwe. They have not known independence. They have not tested independence. They have not known the meaning of the right to choose, because choices are made on their behalf. And the right to choose attracts death or vandalism or destruction of property. That tells you that we have destroyed the very foundation of the liberation struggle, its ideals and principles. And that is the platform we stand on. As I stand together with other change champions within the change champion movement, we are pushing for the restoration of that special social contract, that new consensus between the citizens and those who govern.
The cabinet this week amended proposed electoral reforms amendment bill, which include the setting of a time frame for parliamentary and council to withdraw incorporation of a 30% woman and youth quota and the use of passports and national identity cards as the only form of identity when voting in elections. Studio 7's Gibbs Dube speaks to Joseph Chuma of ZANU-PF and Fortune Kosibati Mlalazi, an independent political commentator on the issue.
Every time she was cottoned, I would pay by the end of the day,
Yes, I was our colleague, Baba Mlalazi.
Nyamuzu, Chuma, Uyancoma, ukuthi uhulumeni uyazama. Kodwa ke inkinga esilayo ngalokho okwenziwa nguhulumeni ukuthi alubana silwisana lakho. Efana abana silwisana lakho, silazo izinto eziqakathekileyo okumele ngabe siyazenza singafiki kulezi ezimayina.
Golidwezo lapha ke ubaba Mlalazi uthi hayi uhulumende lapho udlala ngengqondo zabantu.
Umuntu wethu Mlalazi, hayi angimsoli la, ukhuluma lapha amekhona, but njengoba ngitshilo mina, akulo okunye okungabe kuqakatheke udlule okunye. Konke kuqakathekile kumele kulungisiswe. Nxa kuthe kwalungiswa lokho sokulungisisiwe, asitshayeni izandla sesikwazi ukuthi hayi kushuna sokulandela okunye. Kuzalandelana, kulandelana kuze kuphele, ngoba phela ayisikho ukuthi singakwamba konke ka-one case ukuqedi, akwenzakali khonokwani. Ngakho angiboni bona kukhona yini ubana sibe sikhala ngakho lokhu sehluleka ubana sivume khona osokulungisiwe sikubongele bese simelela-ke ubana okulandelayo nakunjani kuzabanjwa. So konke lokhwana ivida khona voti izabuya ngesikhathi esifaneleyo kuzalungisiswa ngendlela efaneleyo. Anjengoba ubona nje ukuthi kade sikupa sanction ithwele nzima asikwazi ubana sibambe ngabe sike ngapi.
Yes, siyakuzwa Golide. Baba Mlalazi, vele abantu bafunani, bafuna ukuthi kuguqulwe.
Uyabona singakhangela i-diaspora vote. Abantu abaku-diaspora yibo ababambe umnotho. Uma ngithi umnotho yibo ababambe izimuli zaseZimbabwe ukuthi ziphile. Imuli eziningi zisurviva nge-diaspora. Usuke lapho uhulumeni uyathola ama-taxes. So sine-more than 2 million people ababanjelwa ama-taxi kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo. So yikho sisithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote. Okunye okufunekwayo kubana kwe-emphasize kwe-Electoral Act indaba yemidiya, especially public media, indaba ye-behavior nje yama-agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political. Ngitsho lezeki iyasolisa, uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa. So yinto kufanele ngabe ziyalungiswa lezi, sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke ozaparticipate-a ekhethweni, ukwenzela ukuthi onqobileyo ekhethweni achayele ihlombe yilabo abaluzileyo bavume labo ukuthi baluzile. Asingeke siqhubeke sisiba le-election eba-disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu.
That day was Studio 7's Gibbs Dube speaking to Joseph Chuma of ZANU-PF and Fortune Skolibati Mlalazi, an independent political commentator. And for perspective on these issues, we are now joined by our Skype guest, Tawanda Jokora from the Citizens Coalition for Change. And we, I also understand we have Mr. Masimba Mabaza of ZANU-PF, but I will start with Mr. Jokora. Good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, Marvelous. Good evening, Zimbabwe.
Mr. Jokora, can you just tell us how prepared is your party, the Citizens Coalition for Change, for next year's general elections? We heard President Emmerson Mnangagwa yesterday saying that they will not tolerate vote buying during the election campaign. But what we see on the ground sometimes looks different. What's your view?
Our party is very ready. The people of Zimbabwe are ready. The citizens are ready. The leadership is ready. And you can see the readiness of the party on what is going on the ground, the mood on the ground. You have seen President Chamisa going the length and breadth of Zimbabwe, talking to people, meeting citizens, meeting key leaders in rural areas. As you can see, now we have intensified our campaign in the rural areas where ZANU-PF says that it's dominating. But you can see that that's all a fallacy, because people in the rural areas know their leaders and they've been following President Chamisa. You've seen the number of people that have turned out on his rallies. And there are also leaders besides President Chamisa that are working everywhere in the rural areas in Zimbabwe. So we are ready for the elections. What we are not ready for is what ZANU-PF is doing. The games that ZANU-PF is playing, like now they are saying there shouldn't be any vote buying. Triple C cannot vote buy. We don't have the capacity to vote buy. We don't even have the resources to buy people. We don't need to buy people. People just come to Triple C because of our policies, because of the A leadership that we have. We can never go to the people and propose anything in terms of money. That's what ZANU-PF has been doing. That's ZANU-PF's DNA. They buy people, they vote buy, they also transport people or give people money to attend rallies. Mm-hmm. People that is attending President Chamisa's rallies, they go there on foot. We don't bus them. We don't have the resources to do any form of vote buy.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. Tomboenda kunava Masimba Mabaza vebato reZANU-PF. Muri kunzwa zviri kutaurwa navaJokora veCitizens Coalition for Change. Vari kuti nyaya yakataurwa navaMnangagwa nezuro yekuti vanhu vasatenge mavhoti. Ivo sebato reCCC havatorina mari yekutenga mavhoti, asi imi veZANU-PF ndimi pamwe mungazowanikwa muchitenga mavhoti. Mungati chii?
Chokutanga ndechekuti bato reCCC rindori nedambudziko pachezvaro. Havanzwisise zvavari kuita, kwavari kuenda nekwavari kubva. In other words, ndikabvunza vaJokora nhasi kuti on what basis is Chamisa the president of CCC? On what basis is Fadzai Mahere the spokesperson? And what basis is Wende not the secretary general? And what basis is Biti not the vice president? Why am I saying this? Bato risina kurongeka. Rinoda kungorarama nekubhundutsira nekutyizira vanhu. Chamisa is taking himself like mufundisi. Nokuti chandataura hachirambidzwi. Havana chinovadzora, havana constitution, havana chinovabatsira. Saka kana tichinzi musatenge mavhoti, ZANU-PF is being transparent. It's showing its transparency, its democracy. It's following the constitution of ZANU-PF, which will feed us into the constitution of Zimbabwe. Saka vaMnangagwa President Wedu, Pavakataura Gutta, after my elections, the first thing don't mix the two. To look at my elections, Arutanga Mangwana, a member of the Central Committee. To look at it in terms of the Constitution of ZANU-PF, which allows us to do that. And in those elections, Arkun, we don't want to vote by for our own election. It means, can I think I tell my vote by election Zedu in a code zero, you go participate. My elections in Nika, Sarge, the Nika, because I had Tina Kubira Tanga. Could never Kungo Simuka. Nobody will be able to vote to get my elections. How are you prepared? People see, for the Rotor and our Chamisa, inongori nevabati vezvigaro vairi. Vekutanga kwadzara mahere spokesperson navashandisa vari two. Vamwe vese vashandisa vakati hakuna, vamwe vese varingori masoldiers for change, except the president and the spokesperson. Ndopanoona kuti kana mukasatenga mavhoti septera vadzokorana havana mari, mari havana nekuti mari yese inachamisa. Havatoziva kuti mari yacho inoshandiswa sei. Havana secretary general, havana treasurer, havangatauri nenyaya yemari. Chamisa ndianenge achitenga oga nekutuma vamwe vacho vanenge vatuma ivavo. Saka in other words, kana tisatenge vanhu kuti varivhotere, ZANU-PF is preparing its own elections, which starts tomorrow for the central committee.
Mm-hmm.
After that, we are then going to launch, after the Congress inauguration in 2 weeks' time, we are then going to launch our candidate who is going to be President Emmerson Mnangagwa. Nufati manje kambunia parutiri, nika nipe zembi chiti. Wa Mnangagwa, youth league ZANU-PF, yaka endo sabu wa Mnangagwa, kutindo wacha wa bizaredu, wacha manya ne superman election. Women's league ikana the same. And the mao veterans aka ungana wakati wa Mnangagwa. Chasara, urushi njiruwezo le msangano pa Congress. Inu mbunza wangu wanja mbunza wa jokura ndeoguti. On what basis is Chamisa standing as a representative of Tribal C when there's no constitution?
Stop right there, Mr. Mavaza. We will definitely come back to you. We just need to take a short break. Then we'll come back and give Mr. Jokora of the CCC a chance to also rebut. And now let's take a short break. Don't go away, and we'll be right back.
Gwirikwiti kana kuti measles chirwere chinotapuriranwa chomuchipfuwa chinokonzereswa neutachiwana we measles virus. Utachiwana we gwirikwiti unoparadzirwa nemhepo, kuburikidza nekuhetsurirwa kana kuti kutaura uri pedyo nemunhu ane gwirikwiti. Vari panjodzi huru vanosanganisira madzimai akazvitakura uye vana vane makore ari pasi pemashanu. Zvitaridzo zvinosanganisira kupisa mwiri zvakanyanya, tumapundu twakatsvuka tunobuda pahuma twozopararira nemwiri wese, achikosoro kaomarara, dziwa, maziso anochururuka mvura ari matsvuku uye manyoka. Kana gwirikwiti rapfuriridza, rinogona kukonzeresa chirwere chenzeve, kuzvimba kweurozvi zvokonzeresa kurutsa uye kuvhunduka vhunduka, mabayo, manyoka uye chikosoro chakanyanya. Kana maona zviratidzo izvi, endesai mwana kuchipatara nekukasika. Mashoko aya mawaunzirwa neCommunity Working Group on Health in partnership with Ministry of Health and Childcare, World Health Organization and UNICEF.
For those that have just joined us, please note that we are live streaming on all our Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. And we're also live on YouTube on VOA Zimbabwe. Now we're going to go back and give Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change a chance to rebut what Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF was saying. Vajokora, enderai mberi tinzwe.
Koiti tidei ZANU-PF kuda kuya kuzobvisa mwana weCCC madziwa. Chiri kuvanetsa chii kumusangano wedu? Isu tine musangano wedu, ivo vane musangano wavo, ngavasiyane nezviri kuitika kuCCC. Tiri kuvaziva ana Mavaza, ndomasiya iwowo acho, nevamwe vavo vari momo ZANU-PF imomo, vanga vajaira kuya nemabhegi emari, vachipa vanhu vavanenge vachiziva kuti vari kutungamirira vari pazvigaro muCCC. Zvino iko zvino, vanyangira yaona, isitakati isu, hatisisina izvozvo, hatichaita zvezvichi, zvezvigaro, takuita zvougaro hwevanhu. Musangano wedu uri kufambira mberi, wakadaro, vanhu vanoziva maleaders avo, vanhu vanoziva vatungamiriri avo. Vanotaura kuti CCC haina vatungamiri. Makamboona musangano usina vatungamiri uchihwina maelections mamwinira ari CCC. Takazvambaradza ZANU-PF kukariba uko, kwaifamba ana Chiyangwa, Nana Ziyambi, vachipa vanhu masweets kuti vavavhotere inonzi vote buying inonyadzisa inosvodesa. Tiri kuhwina sei, takahwina sei kubulilima, takahwina sei kwamutasa. Kwese tiri kuita maelection sarudzo, tiri kungozvambaradza ZANU-PF.
Mr. Jokora, if I may just hold you there, we have a live caller on the line. Let's just hear from the caller, then we'll come back to you. Hello, caller Makadi.
Hello.
Hey, Makadi, tiri kutaura nani, muri kupi?
Ndiri kwaMatanda muzana namo, ndiri kuJohannesburg.
Aiwa, tinotenda, tipeiwo pfungwa dzedu nenyaya iri mudandaro iyi.
right, all right. I'm election. We are going at 2023. I mean, my only reason we didn't do it is that we are trying to change. We are going to change. We are here in South Africa, not that we are eager to stay in South Africa. No. Tirimuno mwenye kutuma miri ya geta umusha kuedu kwa wana chiza pa umusha kura zepane zuloga gulisu umusha ipapo kutupa zariki
ende mne mkana mkoma wakufunza mfunzo kuna hawa joko rave citizens coalition for change kana wama simba mavaza vesa ano pia fava wapindula muripota uraitins
so far hauna zina ugazira kufunza mfunzo
pani
nisipo pangu yeda utukunezu waruda change aliti sanya kupeza nguwa chitasa mewaniza nipefa wa chitama tiksa hawe ndi lae kiti ditebo na uti upeza nguwa chitakawa zana na avoka niti iyo goya hawe hile kuramba wachiti bila wachiba sezo wanunga wachita sa the best kuingareje na kuno kuno rei chako vota sezo wateka ita isu tukwa se kufota ni uwandu weni lupa nukba change so kutawara zee gazika wandu
Aiwa tinotenda mukoma muve nezuva rakanaka regaiti dzokere zvakare kuvanyarikani vedu. Also, we want to welcome all those that are streaming on our platforms, VOA Shona. I see there are a lot of people that are commenting. Amos Mwanza is commenting, Laxon Ziso. Tetemri say, I'm at Chikowero Mid, Zambezi in Zimbabwe. Tukona pana hloko, patriot. Regaiti ende kuna Dr. Mavaza Tinzwe. Dr. Mavaza, tisata dzokera kuna vajokora. Mongo tipamu chidimbu, zvirikuta orwa nekola izvanzi aiwa vanhu ngavasanyanya kutarisa zvamuri kuita kubato renyu iri rezano PF ngavatarisire kunyonyoresa kuvhota nekuzovhota tauraitinzwa
chekutanga mutaura anga kutaura vakanzwisisa kuti kana muchigadzirira kuvhota munofanira kunge mune gwara remavhotero zvino mungavhotera sei vanhu imi muri mugwara ivo vasina gwara rekuvhoterwa tandikura ndi kuti havana constitution havana mutemo unovaumbiridza havana mutemo unovadzora havana chinoratidza kuti ndiani anofanira kuvhoterwa asvika sei pakuvhoterwa ipapo vari kukudzai kuti vachamirira shanduko asi havasi kuda kubatsirwa neshanduko yemutemo vanokudzai kuti vachamirira rule of law asi havadi kutevedzera the constitutional law iri pachena ndovokuti azitikuita chiwandewande makore ano haachaitwa chiwandewande madzimambo hakuchina kwangosara mambo kuno mambo charisi asi hakuna mambotarisi vacho havatotongi zvine mutsindo wanzotongerwa naprime minister. Prime minister anotonga nekuti kune mutemo unozivikanwa kuti anotsarudzwa rini gore ripi nani. The CCC havana mutemo iwoyo, vanongori nevanhu vaviri vaita kunge vanhu vari musangano vari muchurch tamuisa kuita kunge pastor and the pastor's wife vakuita kunge ndothe spokesperson or ndothe wife, nobody knows because ndovega vanhu two vane mapositions ari announced. Saka tiri kuti kana tauda kugadzira kunovhota vari da kunovhotera change yavari kuti changini vari kuvhotera chii pasina chishanduko yacho pasina payakanyorwa hapana pamaiudzwa hapana pamaitaurirwa kungova kutungana kwembudzi kuvhotera vanhu vasingazivi kwavakananga kwavari kuenda nekwavari kubva.
There's a comment from Clay Dube on the Ndebele page. He's saying, why don't you allow diaspora vote? You Zano PF, but we're going to take a caller from South Africa. Hello, caller. Hello, caller. Makadi, tinokuchingamidza ipachirongwa.
Tinofara, Makadi.
Aiwa, tiriwadi. Tirikutaura nani murikupi?
Yeko chona chimbamba ni huku Cape Town.
Taura iti nzwe, tipe ifungwa zenyu.
Ya, chongo kulidziro wanu wa kumusha kutitie wanu wa rikuno ku South Africa ujitie tinovo. Kwa yetu. Kwa zisu tutakana mbatiri munomu. Hatipanise kugazisa nyika yetu tiri kuno. Kwa zisu tutakana enda kesi tinovo ta kumusha. Tokwanisa kugadzisa nyika yedu yosungunuka yoita zvakanaka kwete kuramba tiri muno tichingobatwa unhapwa tiri muno.
Aiwa, thank you so much, caller. Have a very great day. Apo, we are hearing from the caller who is saying that he wishes and is advising all those, especially Zimbabweans in South Africa, to register to vote and go and vote. He says, you know, we are in South Africa not because we want to be in South Africa, but because the situation back home is not good. So that's why he's saying, hey, we need to go and register to vote. Before we were, I took the call, I was just reading comments from the VOA Ndebele page. There's Ketiwe Dube, Ketiwe Bebe, who's writing on the page saying that, yes, this is Live Talk, not Ndebele News. I think she was asked, she was answering somebody who was, who had written a comment on a VOA Ndebele. Thank you, Ketiwe Bebe, and also Clay Dube, who asked the question, why don't you allow diaspora vote, you Zano people? But let's go to Mr. Jokora from the Citizens Coalition for Change, Timbonzwa, Kuvakwa Muri, Tisata Zokera Shakare, kuna Dr. Mavaza. Va Jokora, tukona vacha misa vanga varu kuti ivo, varu kukuru zira kuti pave neru nyararu, pasha itua sarudzo, ze goreru no uya. Munoona shaka mira sei parijino.
Doza gara zitaura President Chamisa, ndi President weru nyararu, President weru do, ndi President wevanu. Havadi zvemhirizhonga vanotorambidza vana veZimbabwe kuti vaite mhirizhonga. Ndosaka muri kuona even patiri kutaura nenyaya yemareforms, we have 7 key demands. Among them, you know, we talk about voter intimidation, that there shouldn't be any voter intimidation. Vote buying is also one of the demands that we are making. The issue of media reforms, that all political parties in Zimbabwe should be allowed equal access to ZBC and ZTV. We also talk about the diaspora vote, which is very key to the people that are in the diaspora. And all these are reforms that we are demanding, all the 7 key demands that we put in our document, which is called Prepare, were not addressed by Emmerson Mnangagwa in their recent cosmetic electoral reforms bill that they just passed. And we are wondering where they got the reforms that they passed. We cannot have a free and fair election when President Chamisa cannot be seen on ZTV, on ZBC. And we cannot have a free, fair, and credible election when other citizens are being disenfranchised, like the 5 million people that are outside Zimbabwe. It's a concern because President Mr. Mnangagwa, when he came to the United Nations in 2019, he said he was going to enact a reform that will allow people outside Zimbabwe to vote. We have seen that this was a lie. This is a president who is lying to citizens. He always lies.
Now, Mr. Jokora, can I just hold your thought there, please? We are coming back to you. Let's take a live caller. Hello, caller Makadi. Hello, caller. We are actually receiving live callers calling into the show, and those that are streaming with us, I know some are saying, please call us. But let's try this caller who we have called from our studios. Hello, caller. He might have dropped, but let's read a little bit what people are saying on the VOA Shona Facebook platform. There is Ngoni Munakwadi Wasu Arkutiye Tetemakadi Uyeje Wishi Masuka. And please, ndifone Reonda Porter. But you know, phone and over and kaisama number, but no kokera kutiva nutipei ma number. Asiva mwevarkuta ura ivo kuti no trukuda diaspora vote eva mwevaripa no varkutaura Richard Makuwa Arkuti Jimesracho Shinoda Anyazi ku ruling party. Varkuti ruling party, please. I know everybody wants to really chime in. There's also Veronica Jokora who's saying Mukanya Rambai Makajanya, but this is Marvelous Mklanganya who is saying, hey, have a very good night and a very great weekend here from Studio 7. And thanks to our guest, Mr. Tawanda Jokora of CCC and Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF, and you, our callers. Let's meet again next week.